This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 29th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the gains and challenges for women living with HIV, what they are facing. This comes at a time when there is an AIDS Clinical Trials Group conference currently underway in Washington, D.C., looking at advancing the treatment and management of HIV. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olesine lovo mama. We are also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com, lobanjalo ku www.voashona.com, lobanjalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please visit VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele Facebook page, and VOA Studio 7 so that you can join in the conversation we are on right now. Just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the gains and challenges women living with HIV are facing. This comes at a time when there is an AIDS Clinical Trials Group conference currently underway in Washington, D.C., looking at advancing the treatment and management of HIV. What are your views on the issue, PJ?
And Zimbabwe is represented at the meeting by HIV activists, people living with HIV, community workers, health experts, and non-profit organizations. The conference started on Sunday and ends tomorrow. Some of the issues being discussed at the conference include the results of clinical trials on new treatment methods and vaccines, amongst other things.
PJ, we're going straight to you in the belly today.
Yeah. Lamhlanje uhlelo lethu sihluzene bomama sigxileke ekukhangeleni indaba eziphathelane labo abaphila legciwane lengculaza, umsebenzi owenziwayo ukuthi kuvinjwe ukumemetheka ukuthelelwana kwalomkhuhlane kumbe kwaleli gciwane ele HIV, ele ngculaza, ikakhulu kwabesifazane, ikakhulu kumantombazana. Ikho ke lamhlanje silwenza ke uhlelo lwethu kule conference, umhlangano omkhulu owenziwa khona lapha eMelika, ama clinical trials group conference oqale ngesonto yona le iviki unjalo uphela kusasa. AbeZimbabwe bakhona labo, bamelwe zinhlanganiso ezehlukeneyo, bamelwe njalo zingcwethi kwezokwelapha. Njalo le conference ilandela enye njalo eyenziweyo kwele South Africa, lapho ke obekukhulunywa ngokunye njalo, ngenye njalo i-clinical trial ye yendandatho yokuvikela ukuthelela kukamama igciwane lengculaza leli ngapha kusengezelela phezu kwejazi lomkhwenyana. Yikho ke intathelo zendaba yethu uBenedict Nhlapo ube lethuba lokuthi akhulume labesifazane khona ngale akade bekhona emhlanganweni lo obuseSouth Africa.
Inhlolisiso ezimbili esazenzayo zonke zaphuma le mphumela efanayo. Zombili zakhombisa ukwehla kokuthelelwana kwegciwane kulabo abasebenzisa isigombolozi lesi. Limphumela isize kakhulu ukuthi siqale ukukhulumisana lenhlanganiso zezempilakahle ngalo umuthi. Ngaphezu kwakho konke sithokoziswe yikuthi lumuthi kawela ngozi kwabesifazana abawusebenzisayo.
Singajabula uma kungeba yinto engahlehla iphangise ukwenzeka ukwenzela ukuthi omama bavikeleke. Kuyinto enhle ukutholakala kwaleso sigombolozi, sikushayela izandla singomama lokho. Kuyinto enhle kakhulu kithi abesifazana. Yebo, siyaza khona amajazi omkhwenyana, kodwa esikhathini esiningi amajazi omkhwenyana asetshenziswa ngabesilisa. Akhona abesifazana kodwa ngiyazi ukuthi balutshwana abesifazana abalazi ijazi lomkhwenyana lesifazana. Futhi kunzima ukuphoqa umuntu wesilisa ukuthi alisebenzise ijazi lomkhwenyana ikakhulu nxa engafuni. Kodwa nxa sokulalesi sigombolozi ngicabanga ukuthi omama bazohlala bevikelekile. Ma usiba lomnyama wokuthi uthi uhamba udlwengulwe ngowesilisa olalo legciwane lesandulela ngculazi, ma ulalesi sigombolozi uyazazi ukuthi uvikelekile kancane.
Ye. Amakhosikazi lawo abenelise kanye lomqondisi wenye inhlanganiso ezikade senza i-clinical trial nale kade beyenza kwele South Africa, ebeyilomhlangano wabo weSouth Africa. Kodwa ke namhlanje sigcile kuwona lowo mhlangano njalo lasemhlanganweni okhona pha eMelika oqale ngesonto ophela kusasa ngolwesihlanu. Labo ke kade bekhuluma ngesigombolozi esesitholakile khona ngale esokwengezelela phezu kwejazi lomkhwenyana i-condom. Marvelous. These women were at a conference in South Africa in Joburg, where they were discussing about this clinical trial of a vaginal ring.
Interesting indeed. I think that gives more power to women.
Yes.
Because then you have, you know, saying, instead of relying on the condom, you have more power.
Yes.
So very interesting their contribution. Nasi kune avo vachangopinda muchirongwa chedu tiri kupa Women's Round Table. Tiri kutarisa zviri kutarisana nemadzimai vari kurarama neutachiwana weHIV. Panguva apo pane musangano mukuru uri kuitwa imomuno muWashington uri kuzeya iwo nyaya iyoyi yeutachiwana weHIV kuti chirwere ichi chingarwiswe sei uyezve pane mishonga mitsva here kana zvimwewo zviri kuitika pari zvino. Saka ndo kutarisa nhasi uyezve taita rombo rakanaka. Ndiri kutonzwa kuti pane vamwe vari panhare pari zvino, asi nekuti nhare dzavo dziri kuramba dzichikata, regai tiende kwavari. Kunyange vasiri muno muWashington, vari kuZimbabwe. Amai Evelyn Chamisa, makadi yenyu amai Chamisa?
Ndinofara hangu, makadiniwo?
Aiwa, maita rombo rakanaka, takwanisa kuva tinemi pano pachirongwa chedu. Tinoda kumboota kuti mutitsananguriro kuti muri vesangano ripi, uyezve zvii zvamuri kuonawo zviri kutarisana nemadzimai vari kurarama neutachiwana hweHIV pari zvino munyika.
Okay. Inini ndinoshandira sangano rinonzi Zimbabwe National Network of People Living with HIV. Ndiri member zvekare yeNetwork of Positive Women in Zimbabwe.
Titsananguriro kuti ndezvipi zviri kutarisana nemadzimai?
Takatarisana nemadzimai nenyaya dzetreatment. Ndinoda kutenda hedu hurumende yedu kuti iye zvinezvi takatarisa nyaya yemishonga, madzimai akwanisa kuaccessa maservices etreatment. Whereby tikatarisa madzimai ndo vanhu vanokurumidza kusika early treatment. Kwavari, which is an yatingati highest advantage kumadzimai.
sekutaura kwandaita nhare dzekumusha nhasi PJ hadzisi kunyatsotibata zvakanaka saka tichaenderera hedu mberi nekutaura kuti vari kuno kuWashington DC ndakaita rombo rakanaka ndakakwanisa kusangana naamai Martha Tolana avo vari kumusangano uyu watatiri kutaura uri kuita iwo zvirongwa zvekutarisa kuti kuchange kune mishonga mitsva here vari kutaura izvo kuti kuri kuya mavaccine uyezve pane mimwe mishonga iri kutariswa uyezve vari kutarisa kuti nyaya dzevari kurarama neutachiwana dziri kubatwa sei vanhu vari kuwana here mishonga nezvimwe zvakadaro regai timbonzwa kubva kuna amai Tolana vari kumusangano uyu kuti zviri kufamba sei
ine ndinonzi Martha Tolana ndinobva kuZimbabwe ndinogara muHarare ndiri member yeInternational Community of Women Living with HIV asi pari zvino ndiri kuno kuWashington DC kuri kuitwa meeting yeAIDS Clinical Trials Group vanoita ongororo yekurapa utachiwana hweHIV.
Makawanda sei mabva kuZimbabwe pari zvino vari pamusangano uyu?
Pamusangano patiri kupinda zvine chekuita necommunity tiri varongomuna vana. Kune mumwe anoshandira mudepartment reCollege of Health Sciences kuUZ vanoita University of Zimbabwe vanoona nezveongororo vari muuniversity. Kwozoita vamwe vecommunity vanomiririra community vachimiririra nharaunda tiri vatatu. Saka tisi tiri kupinda misangano inoona nezvekuita nezvekuti vanhu vanorapiwa vanhu vari munharaunda kuti kurapiwa kudzivirira utachiwana hweHIV zvana TB vana hepatitis nezvimwe zvakangodaro daro zvinokwanisa kunge zvichinetsa munharaunda.
Pari zvino mukati imi zvimhingamupinyi zvipi zviri kusangana neavo vari munharaunda dzemunyika takatarisa chirwere cheHIV kana kuti utachiwana hweHIV AIDS?
Pautachiwana hweHIV tiri kuona kuti kana zvazvo vanhu vari kufarira kuti AIDS yave kupera asi isusu kwatiri kucommunity uyezve muongororo yatiri kuona tichitambizwa kuno tichiburitsirwa kuno zviri kutaridza kuti aiwa AIDS tichinayo HIV richiri dambudziko guru kuchine vanhu vari kutadza kubatsirika nemishonga iripo uyezve kuchine nyaya yekusarudzwa munharaunda nemunzvimbo dzinorapiwa yatinoti stigma and discrimination iri kutadzisa kuti vanhu varapike kunyanya vana vaya vakabarwa vaine utachiwana kana kuti vakatapurirwa utachiwana vari vacheche pava kusvika pakukura yatinoti maadolescents and young people vane dambudziko rekuti pavanosvika pekuti varapirwe kana munharaunda handifungi kuti vakasangana nedambudziko ratasakasangana naro isusu. Ini ndichitaura pano ndiri mumwe anorarama neutachiwana asi ini pandakapiwa diagnosis yekunzi une utachiwana kwanga kusina mishonga tanga takatarisana nerufu asi vana pari zvino izvi vanenge vasina kutarisana nerufu asi zvimwe zvacho mabatirwo atinoita vana uye mabatirwo avanoitwa mune mavanorapiwa kana muzvikoro anotadzisa mwana kuti ateedzere zvinofanirwa kunge zvichiitika uyezve tinoziva kuti kana mwana akusvika pazira rekuti ari kukura akubva mukuti ari mwana achienda pakati nepakati pekuti azunzi ave munhu mukuru pane zvimhingamupinyi zvinoitika zvino kana izvozvo zvasangana neutachiwana zvinopa dambudziko rakanyanya kuvana.
Musangano wenyu uyu uriko kwemazuva mangani?
Musangano unopera musi wechishanu musi wa29 June.
Zvii zvamunofunga imi kuti muchatora iko kuno muchinopa kurovo vamwe vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS kumusha?
Zvatiri kunyanyodzidza zvakawanda zveHIV ndeizvozvo zvekuti chii chiri kuitika vanhu vakasiyana siyana uyezve kana tichitarisa HIV hatingati one size fits all uyezve kwane mishonga iri nani uyezve kuti vanhu vanofanirwa kuramba vachiwana rubatsiro rwekutaura naye anovatsigisa yatinoti counseling haifani kungoperera pakuti testing chete pakuti munhu ati akuda kutestwa nekuti apedza kutestwa asi inofanirwa kuramba ichienderera mberi kuti munhu akwanise kurarama ari mutano uyezve pane kwatinobva tinoziva kuti tine dambudziko rekuti nyaya dzekuwana chekudya chekubatsirika nacho chekudya pekugara chinonetsa vanhu vakawanda uyezve zvinokonzeresa kuti pautachiwana hweHIV neAIDS munhu anyanye kushungurudzika uye zvinotumira vanhu kuguva nekukurumidza saka zvinhu zvatinofanirwa kuramba tichitarisa saka kune zvakawanda zvatiri kutarisa nekutarisa kuti zvimwe zviri kuuya kune nyaya yekuti mishonga inoshandisa vana kana vanhu vakuru yekuti madrugs asingabvumirwa aya then kune nyaya yekuti kune machechi mamwe aakuti nezita rajesu waporeswa saka chiregera mushonga wako weHIV atinoti maantiretroviral asi tiri kuona kuti vanhu vakawanda vari kufa naizvozvo saka tofanirwa kunge tichibatsirana kuti iyo maantiretroviral kutenda kwedu ndekwekuti ndimwari akapa njere kune vanhu vekuti kuuye maantiretroviral saka ipapo ndopane munana wedu wekuti wakaonekwa mushonga wekuti tikwanise kurarama tine utachiwana izvozvo pari kutsvagwa ngongororo iri kuitwa yaakuenda pamberi yekutarisa kuti utachiwana hungabva hwapedzwa sei uyezve tingaite here vaccine senge zvatinoita vanhu zvataita vana measles zvaidaiwa vana measles vana BCG kudzivirira TB kuti kungaite here kuri kuongororwa kungaite here mushonga wekuti vanhu vadzivirirwe kuti vasabata HIV saka isusu tiri pano nyangwe tine utachiwana hweHIV hatisi kuda kuti ipararire kune vamwe tiri kuda kuti igume pane isusu vamwe vave vakachengetedzeka
tiri kunzwa apo PJ kubva kuna amai Mathatola navari kutsanangura zviri kubuda kumusangano wavari imo muno muWashington. Nhasi vanga vachifanira kunge vari pano pachirongwa asi nekuti vane misangano yakawanda ikoko kwavari kufanira kunge vachiparura vachitaurawo kuti kuZimbabwe zviri kufamba sei, nyaya yekuti vari kushanda sei mumacommunities mavanogara uyezve kuti vamwewo vari kurarama neutachiwana hweHIV zvinhu zvakavamirira sei nyanya panyaya yekuwana mishonga. Tanzwa PJ vachinyanyotsinira kuti vanhu vakawanda vari kutorwa moyo nezviri kubuda kumakereke emweya anenge achinzi nezita raJesu aiwa wapona vobva vati kuti aiwa inini ndapona ndakumbosendeka parutivi mishonga asi vari kuti ivo aiwa zviri kubuda kumisangano iyi zviri kuti minana yakaitwa ndeyekuti mishonga iyi iwanikwe saka munhu kana wanzi iwe nachiremba ufanira kunge uri pamushonga ramba uchienderera nemishonga yako uchienda hako kuchechi uchinzwawo nyaya dzeminana asi usamire kuitira kuti uwane uchiwanikwa iwewe uchirarama upenyu hwakatsarukana. Ndiri kunzwa PJ kuti amai Chamisa vaive foni yadonha naamai Piri vari panhare saka rega timbonzwa kuti mai Chamisa mine zvavanga vari kuexplaina tozoenda kuna amai Piri. Amai Chamisa, pane zvamaa muri kutaura panyaya yemishonga, taurai henyu foni isati yadonha.
Okay, ndanga ndiri kuti madzimai tiri kutarisa muno munyika yedu yeZimbabwe madzimai aakukwanisa kurapwa uyezve madzimai ane rombo rakanaka rekuti vanokurumidza kusika early treatment kukurumidza kutsvaga kurapwa pazvese kutenda vanhu vechirume saka tine rombo rakanaka inova advantage kwatiri isusu. Ndakatarisa pamatambudziko tihongu mishonga taanayo zvimwe taanazvo pane matambudziko atinosangana nawo semadzimai zvekare pane maopportunistic infections atinosangana nawo pane zvikonzero zvakati wandei zvinogona kukonzeresa kuti maopportunistic infections aya ange achibuda kumadzimai inini zvacho inenge iri stressed up inini zvacho ine zvimwe zvinokushungurudza kana kuti unobatana nedzimwe tsvina inenge dzirimo mucommunity kuda kumisika kuda kupi isita kuedza kushayira mhuri yako kuti igone kurarama zvakanaka wopedzisira waakurwara. Mishonga yemaoi drugs haisi kuwanika muno munyika medu inova dambudziko guru esidefect yokuti taakuwana treatment yemaarvs and t asi takatarisana nenyaya yezvimwe zvirwere zvinozobata kana zvinoda kutora mukana hatisi kukwanisa kuwana mishonga yekurapa zvirwere izvozvo uyezve kana mishonga yacho yawanika inenge yawanika yacho mishonga iyi iri kudura zvekuti madzimai hakwanisi kuafoda kutenga mishonga iyi mapharmacies maprivate pharmacies nekuti ndoka iri kunyanya kuwanika magovernment pharmacies edu haana mishonga saka kumaprivate ikoko hatikwanisi kuti vanhu vatenge mishonga iyi zvekarezve ndakatarisana nenyaya yephysical cancer screening inova dambudziko guru ranyanya kubata vanhu vedu the fact yekuti tiri kurapa matikana maerrs and what cervical cancer screening iri kuitwa muno munyika medu but kana kwange kwakunzi munhu ane cancer the next stage anofanira kunge ari kurapa hazvisi kuitika saizvozvo its like tiri kutoshungurudza vanhu kumudzivisa kuti ane cancer asi the next step haasi kurapa what next and you need more than $100 or so kuti unge uri kurapa cervical cancer kana iri pamasages ekuti inogona kunge iri kurapika tinovazivi psychologically ziri kuafekta zvekare madzimai woti une dambudziko recancer woti une dambudziko rehiv ndakatarisana zvekare nenyaya yemazaro load testing nekuti mamesiji avako pano neapo but they are not enough haasi kukwana tikwanise kuwana maservices iwayo tikatara highest percentage yevanhu vari kurapa madzimai and population yakawanda futi zvekare madzimai and tikada kutarisa mastatistics vanhu vari people with HIV madzimai akawanda kupinda varume saka mabhara load testing yekuti tikwanise kuziva kuti zvandiri kumborapa izvi ziri kufamba zvakanaka here kana zvichese inini semudzimai ari mucommunity development ndinoshanda namadzimai akawanda zvakanyanya and ndinoona kuti madzimai ane dambudziko iroro rekuti vaiti mabhara load testing information chaiyo education ishoma nekuti manese edu mashoma muzvipatara zvaari mashoma muzvipatara zimbani pacho anenge achiconcentrata workload yake yaainayo pagrounds pake webai kuti azodzidzisa vanhu kuti vanyatsoziva kuti iyo zaroolodi testichii uye takambokosherei information iyoyo tiri kuita shoma nekuti madzimai ukativabvunza uchida kuita kana kasavei kana chii madzimai haasinyatsoziva kuti zaroolodi yakakosherei kuti munhu ange ari kuitwa mamesins edu aalways down mazaroolodi kaanenge ari ikoko and masii kuti vanhu munogona kupiwa kuti mude kuita mazaroolodi webai pane pachitevha kana vanhu vashoma zvombozi mushini wamira paunenge watemira kutonogona kutora mazuva kana mashonzo mushini isiri kushanda zvinova dambudziko zvekare kumadzimai ekuti ndinoenda kuda kupota ndichienda pamwe pacho ndakwira bhazi pamwe pacho ndadii nekuti makliniki edu chaiyo mashoma anotora masembo emabhlood achiendesa mazhinji acho unenge wakutofambira kukwira bhazi kuti uende kudistrict hospital or so kuti unotestwa unoitwa matest emazaro load test inova dambudziko rakanyanya yekuti vanhu vanenge vasina mari dzetransport nekuti nethe economic situation yedu kunoko madzimai ari kuafektwa zvakanyanya inenge isitorina kana 380 yekutenga saudi apo vari kuda $4 or $5 yekuti ukwire bhazi kuenda $5 kudzoka zvekare kuti unotorwa mazaro load test inova dambudziko iroro
mumbobata ipapo maichamisa imbobata ipapo tiri kudzoka kwamuri tine mumwe munyarikani Amira watambotaura naye nguva yapfuura saka vakamira pari zvino amai Ana Piri vari kuda kupindawo muchirongwa imbobatai makadaro tichadzoka kwamuri nekuti muri kutipa aiwa zviri kunakidza chaizvo zvamuri kutaura nekuti vazhinji vanoda kunyatsoziva kuti chii chiri kuitika PJ
siyakwamukela nkosikazi Ana Piri nkosikazi umbe nkosazana
nkosikazi
ye wena ke usebenza le nhlanganiso asikhulumeni khulumani district support group ye akusi chazisele ngamafichane ukuthi lena lenza msebenzi bani njalo selidlale indima enganani khona ngapho ngasemangweni lapho elisebenzela khona ekulwiseni ukumemetheka kwaleli gciwane le-HIV
thina ku-asikhulumeni network sinhlanganiso yabantu abaphila le-HIV ibunjwe ngo-2000 kuze kube lamhla kunkulumani district sisebenza lama-ward angu am present each ward in the support group. Every Wednesday, you see a shanga na ema wadi during the week. Abanye labanye where we ward balilanga para shanga na ngat. Then every Friday, see a shanga na enkulu manibol. I see it district yonke. Lapho ifeze sihlanganisa khona wonke ama support group engiphezini. We share information nama challenges esihlangana lawo. Sibona ukuthi singawasebenza njani.
Yikho
esikwenzayo. Njalo laphakathi komuzi ku community siyasebenza sinika izakhamizi information about HIV and AIDS. Lamanye nje ama-infections aphathelane le-HIV yikho esikwenzayo.
Ye, okhulumileyo wakuqala okhulumayo kulolu hlelo unkosikazi Evelyn Jamisa ukhulume ngokuthi ithuba silenhlanhla eZimbabwe ukuthi abesifazane abaningi bayaphanga baye ukuyadinga usizo lokwelatshwa lapho nxa sebezibone bele simo sona lesi sokuphila le-HIV. Linake likubona kunjalo na emangweni elikiwe?
Sikubona kunjalo sibili ngokuthi ku-network yethu omama yiwo abaningi.
Ye.
Lanxa nje sile nhlanhla yokuthi obaba silabo esisebenza labo laba abaphila le-HIV kodwa omama yibo abaningi. Bese sisiba le-challenge yokuthi ama-youth akhona phakathi komuzi kodwa ukuthi asukume abuye ahlanganyele kunzima kakhulu bathathile kodwa bakhona
balokwesaba
kumbe mama sibili bayasukumela phezulu bayavuma lokudisclosa balukulula kibo kodwa abantu abangobaba male involvement inzima kakhulu obaba bacathile.
Ukusetshenziswa kwejazi lomkhwenyana lesifazane i-female condom liyasetshenziswa na liyayemelikelekelaka na
kithi thina esikuma support group ngenxa yokuthi information silayo siya share information ijazi lomkhwenyana i-female condom iyasebenza sibili kakhulu but bese siba le challenge yokuthi siyathola ukuthi kulabanye abagcina emtshadweni kathesi kumbe oyabe sewafelwa ngomunye wakhe abe sesiyakwenza ayenze komunye uzathola ukuthi ijazi lomkhwenyana lanxa besitsho ngomlomo ukuthi liyasebenzisa uyabe usubona umuntu engaseyilikho ayeyikho khona ukucazimula lokuyana sokuphela sokusiba lokucikizeka ukusubona ukuthi kutsho ukuthi ijazi lomkhwenyana lapha selishoti lokho-ke bese sikufaka futhi ukuthi obaba ngenxa yokuthi kabaphumeli egcekeni njalo bayagqatha uhlupho luyabe lukuba ngalukho kumama
ye sikhangele
ubaba nguye oyabe sala ijazi lomkhwenyana
selijazi lomkhwenyana
kodwa kubomama hhayi akulahlupho ngoba siyakwazi ukuthi kunje ukuze siphile siphile ngalo ijazi lomkhwenyana xa ngikhuluma ngani ngile-13 years ngiku-art nguma-ARV kodwa ngiphila le gciwane ngile-16 years kungenxa yejazi lomkhwenyana kungayisilo ambona ukuthi ngani ngikhona lapha namhla
PJ, maybe if I may just come in there. Ms. Piri, if you can just tell us what's the importance of support groups like the one that you are heading. I heard you explaining there that, you know, you have been doing a lot of work in your area. Tell us a little bit about that.
The support group, kulapho esihlangana khona sishare information ukuthi njengabantu abaphila legciwane siphile njani sidle ukudla i-nutrition okunjani okuhambelana lathi njalo lokuprotector khonoko esikhuluma ngakho okokukhondomayiza sicelana futhi sifundisana ukuthi kucakatheke njani ukuthi ukhondomayize lama-disadvantages okuthi ungaprotect siyafundisana othi ungathola umuntu wokusupport group esikuthi adherence i-adherence iyalihlanganyela ukuthi acceptance ye-situation okuyo i-condition yakho nokuthi uvume angithi acceptance then i-nutrition then i-adherence labo-disclosure lokunatha kuhle amaphilisi ami ngesikhathi esifaneleyo
Nkosikazi
nokuphiana izinto esizifundisanayo kusupport group.
Ye Nkosikazi lapha uMamhlanga olapha eCDM Mavelas ubezama ukuthi ngawe uthi fahla ngamafeatures ngesiNgisi.
Yebo.
Ye.
Okay. In support group what we do we share information on adherence. And when talking of adherence, we include, it includes acceptance of your condition, taking the right nutrition, prevention, which involves condomizing, and disclosure, so that you reduce stress. If you disclose your condition to your relatives and those who are your next of kin, you have peace of mind. Even if you see people laughing, talking, laughing, you know they are not talking about you because they know who you are and what you have.
Thank you very much.
All that we
I also heard you sharing a little bit about your own personal experience. Tell us a little bit about that.
Okay. I'm living with HIV since 2001, that's when I tested. And then I'm one of the counselors.
Yes. Oh, our phones are PJ. Our network is really bad. but we heard there from Miss Anna Piri, who's just was about to share her own personal life story on how she is heading a part of a community group in Nkulumane. I spoke to her earlier on, and she sounded very interesting.
Yeah, she's saying it has been 16 years since she was diagnosed, and she has been on ARVs. For the past 13 years.
Yes, and I really wanted her to share that story because I think...
On her own, yeah.
Yeah, when we retell the story, it's better when it's coming from that person themselves.
Yes.
But let's take an opportunity, PJ, to also greet some of the people that are live streaming with us. Tinasisi Esther Mashinga Idze, varikuti denial ndo iri kunetsa muvanhu, varipa Facebook page, VOA Shona. Tina, you bet... Okay, we'll take her just now. Let's also greet our live streamers. Tina Yubet Kambwata. Arikuti makadi yi. Tina Dean Mashi. Arikuti network. Aiswina Twitter. So kanaka, I guess maybe. Yeah, trukuenda chizuka. Trukuenda chizuka. Trukuona utivano. Varukuya vashi yona ipapap. So we'll go back to Miss Piri. If you can share your personal experience again for those that are listening and may learn something from your own situation.
Okay. I tested in 2001. And started ARVs in 2004.
Yes.
Since 2001, I've been living positively, condomizing, disclosing, managing stress, eating good nutrition. That's my secret. And I'm living positively, free of stress.
When you talk about disclosing, how easy is it for you to just come out and disclose? Because there are people here that there is someone who wrote on our VOA Facebook page who said most people are living in denial and they don't want to disclose. But how are you handling it? How do you sit down with someone to say, look, this is the situation?
You know, the first disclosure you make is the very most hard part of your disclosure. The first time for you to disclose. But you realize that after you disclose, you feel free. I first disclosed
Mm-hmm.
And from there, I never looked back. I've gone to workshops, disclosing, and if I disclose, after every disclosure, I met there are people who all go for HIV testing because of my disclosure. And I feel good about it, that I'm helping other people, that there's like
PJ,
such an inspiration.
That's a really inspirational story, but unfortunately our lines are not really
user-friendly today.
But avo kune vanga vakateerera tanga tiri kunzwa kubva kuna mai Ana Phiri vari kutsanangura ivo kuti vakaziva ivo kuti vane utachiwana weHIV vati 16 years and
yeah, 16 years.
16 years ago. Uyezve pari zvino vari kurarama ivo vari pa chirongwa chema ARV uyezve vari kuti ivo chakakosha ndechekuti kana iwe waziva pawakamira ivo watora mukana iwoyo kuti uziviso hama neshamwari dziri pedyo uye nevamwewo vari munharaunda kuti vazive kuti wakamira papi nekuti vari kuti ivo chiri kunyanya kuvanakira pari zvino ndechekuti nekuti vanhu vari kuziva kuti ivo vane utachiwana weHIV havachisina stress. Vari kuti vanogara upenyu hwavo huri mutepetete.
Wakasununguka. Hapana vanombovanyeya because varipo ndivo vakatozvitaurira vega. She went on even to disclose to the media. She says she went to the chronically.
Saka ndozvimwe zvatiri kukurukura pana pakuti zviri nyore here kuti munhu angobuda pachena kuti aiwa ndo mamiriro akaita zvinhu asi chatiri kuona apa nezvatiri kunzwa kune vari panhare dzedu nhare ndodzisiri kutiitira zvakanaka handisi kuzoti amai chamisa vachiripo here nekuti handichanzwa but vanga vari kunyatsotaurawo ivo vachiti chiri kunetsa PJ ndechekuti mishina yekuvheneka nyaya yeCD4 count kuti CD4 count yakamira sei ndo imwe isiri kunyatsobatika. Hello? Hello? Handisi kuzoti apa tinani asi ndiri kunzwa kuti pane munhu ari panhare but handisi kuzoti tiri kutaura nani apa
nyange yadonha zvekare
nhare dzedu ndodzisiri kumira zvakanaka PJ asi tombodzokera kwamuri kwa tikuona apo mukoma Donald Mambo mavatumirawo meseji hanzi sando kuna amai Martha Tolana. Amai Martha Tolana ndiye mumwewo akataura paakamira uyezve tanga tinavo pachirongwa vambenge vari kutaura vari pavhidhiyo apa vachitaura kuti ivo vari kutorarama vachinwa ivo maARV uyezve vari kuti vanhu musaende kumadzishondo kwaunosvika wozwa kuti iwewe nenyaya yeminana chiregedza kutora mishonga vari kuti iko kuno kuWashington kwavari nekuZimbabwe ndozviri kubuda kuti ndozvimwe zviri kuitika zviri kuizowanikwa vanhu vachizorwara kana munhu orwara otadza kuwana rubatsiro rwakakwana nekuti iye miri wake unenge usakwanise zvinokurwisa masoja aya eHIV saka ndozviri kubuda izvozvo.
Havanengi sivile loke vekhuluma ngokuti kuludaba olwethulweyo ngunkosikazi Martha Tolana esithi yena okunzima kakhulu kumbe maichamisa nisawazi kodwa okunzima kakhulu yikuthi imithi yokwelapha ama-opportunistic infections yiyo eludubo kakhulu kodwa kama-ARV kukhanya ngani hayi asesabalele sibili asekhona aseludubo kangako olunye njalo udubo osoluqhamukile ludubo lolu olokuthi abantu nxa sebekhonza kulabanye abafundisi abayenga abantu kumbe izinyanga eziyenga abantu zithi sesikukhulekile ngakho ke igciwane alisekho emzimbeni wakho kukanti ke ngaleso sikhathi engxenye umuntu kade ezinathela ama-ARV zakhe nxa kuyukuthi uyazinathela ama-ARV kuyafika isikhathi sokuthi emzimbeni igciwane liyabe i-CD4 count yankhona iyabe isilutshwane kakhulu okuthi engxenye it might not be even detected but it will be there umuntu abe secabanga ukuthi nena ingxenye sesilile ekanti ke akunjalo ungayekela unatha ama-ARV zakho uza kuthi lapho swasukela subuyela ukuthi wanathe ingxenye ayabe ingasasebenzi yilo udubo olusuka lube khona wothi ngamukele njalo esilabo lapha enkundleni yethu eye-Facebook lisilobele lisilandele njalo liklikhe khona lapho ngoba siya live streamer okwamanje kulo Sakhile Liline uthi you watching from Botswana. Hello sisters. Hi Sakhile. Uqhubeka uthi abantu abafundi ukuthi ama church abelaphi imikhuhlane abantu abangikili abantu bangayekeli ukunatha amaphilisi nxa bethe babanjwa ukuthi baphila ligciwane, ikakhulu omama, ngoba yibo aba easy to be convinced, abangaphandle kwelizwe, nathani amaphilisi linjalo liyehlolwa ngesikhathi likhangela amasosha njalo liyehlolwa inkankili yesibeletho. Siyabonga kakhulu Sakhile, wena ke uke waphatha lolu daba kabanzi enkundleni njalo yeFacebook lapho ukhuluma kuhlelo Zim Today, asixoxeni lilo Gibbs Dube. Kuzoba lomne wethu uMolaba Malimanare, laye uthi is watching with you, with us.
Very interesting day, and we really want to thank everybody who's live streaming with us. We know there are a lot of live streams going on, so you know, but this one is especially important, especially for women, because it's about women's health. And what's coming out, I think now we have Mrs. Evelyn Chamisa, who was really giving us an insight into the situation. Irikumusha, amai Chamisa maapo irifanari.
Ongu.
Ehe, endirai zvenyu mberi tangatambokumisai mumbotitsanangurira zvimwe zviri kutarisana nemadzimai munyaya iyo yekuedza kutsvaga nzira dzekurwisa utachiwana weHIV.
Okay. Pane yambotaurika ishu ndambonzwa ichibva nekuna Sisimata as well. And Sisipini ambotaura nezvazvo ishi ma these mushrooming cases dzakuwanda ziri kuti vanogona kuhila HIV yachiregesa vanhu mapiritsi. Niti ndikatarisa ishu kemunhu anoshanda namadzimai akawandisa, ndiri kuona ishu yedesperation and poverty as well iri kulida madzimai kuti aende kuno kumasechi aya vachifunga kuti ndo kune sununguro kana kuti kwavanogona kubatsirwa. Wedai kana madzimai akagona kubatsirwa kuti abude kuti apane pundiso yekuti vabuditse munyaya dzepokati, zvese izvi hakuzorina zvekuti tingati madzimai ari kutirotererana nemakechi vachidii vachiregesa mapiritsi. Asi hatisisi hatitokurudziri kuti regera mapiritsi ako kana ari mwari yakaita kuti mapiritsi iwaya agadzirwe. Titaurira mwari kuti ndiri kutora mapiritsi angu aya ndichaenderera mberi ndichinwa mapiritsi mwari kusvika mazopa kutaura kwenyu kuti zveshuwa chezvere hakusisiri, kwete zvekuti tiudzwe nevamwe vamwari vari nhema ari kutamba kurasi yezvino ukaenda kuno varinenge vari kunwa mushonga zvakanaka ukaenda kuzonotestwa unogona kubuda matng aya kuti unenge uri non-detectable. Inasinga kuti zvanzi hamusisina vhairasi muropa, wedai vhairasi inogona kunge irimo asi kuti yakadzikiswa nenyaya yemapiritsi ari kumwa munhu wofunga kuti ndatova raiti. Vanongoregedza wesmall cases dzekuti madzimai kavanoregedza mapiritsi akadariwayo emaera ziva sezira zvekunzi aenda kuchipatara haatori nguva yakareba abva atanga kutorwara. Treatment failure yaakubata zvekare, yaakubuda zvekare. Saka tinokurudzira madzimai kuti vasaregera mishonga.
Nare dzamai Chamisa, nekuti pane vari kutonyora panapa paFacebook page yeVOA. Shona Gantry Shona Liwai ari kuti this is a powerful program. Aiwa tinotenda mukoma Shona Liwayo. Uyezve kana muri pachirongwa tiri kuona manga muchidzvanya iwaya maok nemahadzi, rambai muchidaro kuti tizive kuti muri kutinzwa, nekuti tisei tirikungotaura takatarisa makamera tisi kuzoti muri kutinzwa here kana kuti zviri kufamba sei. Uyezve dzvanyai pakanzi she tione takawanda kuitira kuti vamwewo madzimai vasipo pachirongwa vadzidzewo pane zviri kubuda pachirongwa. Tine nyanzvi, kunyangwe mafoni asiri kuita zvakanaka asi vari kuti vombouya vomboenda. Handisi kuziva pane watina here PJ.
Sesilo nkosikazi Dokas hove, siyakwamukela kuhlelo.
Niyabonga PJ.
Akusiphathise kulolu hlelo, kulama clinical trials ayenziwayo emithi yokwelapha kumbe ngathi yokuncedisa labo abaphila legciwane lengculaza, khona lapha kulomhlangano osokhona pha e-US. Kuzoba kube lomhlangano njalo eJohannesburg lapho kade bezama ukuthiwa yisigombolozi i-vaginal ring, yokuthi yokuvimba ukumemetheka yokuthelelwa kwakamama igciwane leli. Wena ubona njani ukuthi imisebenzi yonke le incedisa ngayiphi indlela ukuthi sivikeleke thina omama.
Hayi imsebenzi leyo iyafunakala sivile ngoba siyabona ukuthi igciwane leliselimaze imuli zabantu. Abantu abayibona abasebenzayo uma sokusala intandane ezindlini kuchoni ke lokho. So ngibona ukuthi isigombolozi leso siqambileyo.
Yeah.
Siyafunakala sibili umuntu kumele azisize yena ngokwakhe ukuthi ulindele omunye umuntu esikhathini kasoza kukhumbule lokho. Wena nguwomele uzivikele igciwane lelo. So ngakho isigombolozi leso mina ngibona ukuthi siyanceda abesifazana kakhulu.
Wena usuhlale emazweni wonke eZimbabwe eSouth Africa lalapha ubona ngani ukulwiswa kokumemetheka kwalolu dubo eZimbabwe thina nxa siqhathanisa lamanye amazwe lawo sesifike esimene esingakanani
eZimbabwe siyazi ukuthi ile nkinga ezithiyeneyo.
Yeah.
Okokuqala ukuthi uma ngifanele ukuthi ngifake ukudle etafuleni ningena lutho niyaqala ngakuphi kunengi okufunakalayo endlini imisebenzi kayikho siyazi ukuthi iningi labantu ngokuza kwethu abasebenzi.
Yeah.
So ukuthi umuntu ongumama bese zivikela yekele ufake isinkwa sabantwana mbona kulodubo kakhulu ngingazi njalo ngoba ngingekho khona leZimbabwe but ngilezi hlobo ngilabangane bayakhala kokuphela kungabe uyathi lokhu kuza kuthiwa manje imali ayitholakali uma usuzibuza ukuthi pho into enjalo enganceda umuntu ukuthi azivikele yena ngokwakhe uyithola kanjani uma esehlule ukufaka isinkwa etafuleni.
Njalo nxa lapho unatha wona amaphilisi ayathanda ukuthi njalo ube lokudla okweneleyo
awuboni uchaya isipikile ekhanda sibili lapho angidikhwe ngikutshoyo ukuthi uma imisebenzi ingekho umuntu lo lalo uqala ngokuthi abone ukuthi kulokudla na.
Yeah.
Bengakaze bakhumbulele ukuthi kugqokwani amayunifomu ini konke nje okujikelele okufunakalayo pho amaphilisi le mkhuhlane singakhohlwa ukuthi asigciwane lodwe elidubileyo.
Mm.
Kulokunye okuningi nengakuthiwa ngama BP lamanye kunengi sibini ngezeke ngikuvale ngiqedi okufuna ukuthi umuntu athole ukudla athole amaphilisi ilanga lelanga lonke inyanga yonke uyabukuthethe ngathi konke kulokho. Angithi yikho esasibona abanye besithi banatha amaphilisi beseqisa amalanga okungavunywa ngumthetho abalolwazi.
Yeah.
Kodwa ke ngenxa yodubo olukhona khathi umuntu athi
ngathini sure kuzoba nalo dubo.
Hold on, we have a caller. We'll come back to Mrs. Hovey just now.
Bamba konapha ecingweni.
Hello.
Hello, makadini.
Ai wathi liwadi makadi yenyu mimi.
Hello.
Hello. Tiri kukurukura nenyaya yeutachiwana weHIV tinoona muri kuZimbabwe imi uyezve timbotitsananguro yekuti muri kuonawo zvakamira senyanya panyaya dzemadzimai panyaya dzemishonga nezvimwe zvakadaro.
Okay. Kunyaya yemadzimai ndofunga ndotesa panyaya yestigma and discrimination. Ichu yekutimadzimai vanhu vanenge vakawarikwa vari pasematerarume kuti varume vanogona kuti vasizitira mari ndakakuroora sao kana ukati noda kudzivirira vanogona kuramba kuti hatikwanisi kushandisa protection then poita ishu yekuti madzimai yepmtct prevention mother to child transmission mudzimai anogona kuenda achinotestwa atestwa kwanikwa ari HIV positive kuti akwanise kuudza murume wake kuti ndozviripo anogona kutya kuti murume anoti chakabvepi pamachallenges atikona saka pari kuzoita madefaulters akati kuti kwozoita nyaya dzeGBV dzakanyanya kumadzimai.
Saka imi tinoona munoshanda nerimwe sangano riri kubatsira avo vari kurarama neHIV sangano ripi uyezve muri kuona zviri kufamba seiko?
Isangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV. Zimbabwe National Network of People Living with HIV organization inoshanda nevanhu vanorarama neutachiwana the infected and the affected. Chakatarisa kunyaya dzemadzimai kunyanya. We don't provide door-to-door services, but we need a support group. My support group is able to change the data for number yedu during madzimai and even open the program. Male involvement in shoma varuna havasikupinda munyaya izvozvo asi madzimai nekuda kwekuti ukadakutarisa madzimai ndiwo ane bedeni yakanyanya most of the time kana ikava dambudziko rekuti HIV iri kuvana mai ndiwo anotakura bedeni kunyange baba vakanzi vakurwara mai ndiwo anotakura bedeni saka tinoprovida psychosocial support care prevention kuti madzimai ikoko magutsiko ndomatinovabatira tichinokurukura nezvavo vari masupport group.
Saka munowanikwa kupi kune madzimai akateerera? Tiri kuona vamwe vari kunyora kuti aiwa tinemi tiri kuteerera asi munowanikwa kupi?
Inini ndinowanika muno muzimbabwe kumashonal and central province mubindu kadistrict.
Tafara kuti muri kutaurawo ne tiri kutaura nevari kumamisha uko nokuti tinowanzotaura nevari kuHarare. Munoona matambudziko ari kuwanikwa nevari kunzvimbo dzakadai sekumashonal and central akanyanyorerekera kusaidi kupi tichitarisa kuti vari mumadhorobha dzimwe dzenguva mishonga nezvimwe vanokwanisa kuzviwana.
Okay, saka sesa ndinogara ndirotori zvesvika kumaruzevha kumaruwa chaiko chaiko mutaundi inodzibindira rural district council kwandiri kunonzomanenga matambudziko ariko ndiwo yekuti madzimai they need support yekuti dzimwe nguva nyaya yekuzviriritira ino penere mukatarisa madezi ainzi ichiri aids ainesa kudzikira kanoitika paupenyu hwemunhu kuti akamborwara anombodzikira zvokutadza kana kuriritira mhuri saka isaii kuti vanosangana nematambudziko ekuti kuti akwanise kuwana maigps maincome generating project zvinomunetsa kuti atange kuchisunga zvichida pamwe baba vanenge vakatofa kuburikidza nokuti varume vane idatiteti dinayo havakwanise kudzikira nekukasira saka madzimai ari kuno kutambudzika kwakanyanya nekuita mabasa akaoma kuomerwa kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuchikoro nenyaya dzekusarudzwa mukati kuti vagone nyaya yegender equality saka kumadzimai kuti vagone kuzvimiririra tikona riri dambudziko kuti vanhu vai vanoramba vachidzikisira especially kana vari vanhu vanorarama neutachiwana.
Aiwa tinotenda chaizvo uye mataurawo zvimwe zvandibata kuti the affected nokuti PJ tinowanzotarisa kuti vari kurarama asi kuwo vamwewo vanenge vari munharaunda vemhuri nezvimwewo chimbotitsanangurirai ipapo kana muchiti the affected munee muchirevei. Hello.
Hello.
Titsanangurirewo panyaya yamataurai kuti the affected.
Okay. Ndikutaura ndichiti kune ndingapemhenzaniso kuti kunogona kuve nemubereki kana kuti mbuya vakafirwa kana nemwana mwana musikana kana mwana mukomana nekuda kwecancer kwechiaids haichazi HIV kana yakuuraya munhu saka vanosara vane kana nherera nherera dzichida futi vanogona kunge vari vari exposed kanti vakafirwa utachiona nevabereki vavo saka ndivo vanhu vatoti vakaafektwa nekuda kweHIV kana HIV and AIDS saka kana kuti mukati memhuri imomo munogona kunge futi mune vari mai kana kuti baba kana kuti asi usually madzimai vachichengeta mwana wavo musikana kana mwana wavo mukomana kana baba wavo ari HIV positive but ivo vasiri ndivo vanhu vanenge vakaafektwa nekuda kwevhairasi kana kuti nekuda kweutachiwana weHIV.
Tisati tati muende zvenyu tiri kuona pana mukoma Masimba vari pafacebook page yedu yevoa shona vari kubvunza nyaya yemaprofita vari kuti maprofita enhema ari kunyanya kwakamira sei kwamuri kumashonal and central panyaya iyoyi yevamwewo vanenge vachiita zvemachechi vanenge vari kuti vanhu vamise kutora mishonga.
Ataura zveshuwa imwe that's a challenge inini kunoko ndiri vice provincial rep kuZimbabwe National Network of People Living with HIV nedambudziko nekuti iko zvino tiri kumhanya netarget yekuti by 2020 kana 2030 vanhu tinofanange tane kwave neviral load undetectable kuti munhu kana
Nare zedu pije. Aiwa, tanga tukuzwa. We heard there from our contributor who's actually in Mashonaland Central, she said, near Bindura Rural District, I think she said. And she's also just saying, yes, they are seeing these problems of people that come in and saying they are prophets or, you know, advising people to get off treatment. And she says, so some of the goals that they have are now falling on the wayside because trying to convince someone who has been told in church to go back on medication when they've been told they're healed is very difficult. So those are some of the issues that are being faced on the ground. Over to you, PJ.
Yeah, you won't put that in city. You was a unkosigas over the says it's way in the bar, lot to Bololo, Olama Profita, a manga at one local connection with Nancho.
Ngikhona yini
kana ama profita lawa amanga atshela abantu abatshelele eceleni ukuthi yekelanini kunatha amaphilisi selisilile selithandazele elasila aliselala igciwane leli ele HIV wena ubona njani
omama akabavula mehlo uma umprofita ekutshela ukuthi awusela sono uzapho ngiqinisele ukuthi angisela sono izenzo zakho izezitshengisele ukuthi usungumuntu otshintshileyo amaprofita ngokubona kwami baningi beqambela abantu amanga namhlanje jikelele ngike ngabona enye ividiyo umama lo ekhuluma ngokuthi ha ngahamba ngaya esontweni nje ngafika umprofita wathi mina vele kwakungatsho lutho lami ngavalanga ngavula amehlo ami ngenza ingathi kuthiwa kwenzakalani kodwa ngangifeka ezikhulumela yedwa kwenzelwani khonokho vele oxilwayo khona kubani asivulela amehlo umuntu uzibonele uma umprofethi ekutshela ukuthi ususile buyela kudokotela abayekucheck-a uma kuyikuthi wena ukholwa khonokho hamba udokotela wakho ayekutshela iqiniso yikho uzakwazi ukuthi umprofethi ukulaphile yini ishowasho
Sike sabuza omunye umlaleli wathi enxenye i-desperation ekhona ebantwini yokuthi uyakholwa konke abe kutsheliwe okungamanga njalo lobuyanga bokuthi nxa usutsheliwe ukuthi awuselali igciwane wena uhluyekele namaphilisi lawo ikanti-ke nxa esephenduka nxa usuzithi uyawathatha njalo abuya vele umkhuhlane enxenye igciwane leli selilolaka
kunjalo abantu yikho ngithi mina kithi especially omama kabahlakaniphi umuntu asozuphonga ukuthatheka njengayo yonke into etshelwayo lalela la uzibuza ukuthi sibili khonokho engiyitshelayo ngaba kuliqiniso kula bantu ongaya kubo uyebuza ukuthi bantu umprofethi uthe mina libona njani bakuchasisele kuhle uma ngisithi abantu ngitsho abantu abafundele imisebenzi yona leyo angithi khathe sisiyeza ukuthi kulama organizations ahlukene abenza besiza abantu abalegciwane ngendlela ezithiyeneyo ngabaye kubona labo bantu bayebuza ukuthi mina njengoba nasokuthiwa angisela gciwane kambe kungaliqiniso yini baza kutshela ukuthi hambe yesu ubusuzakwazi iqiniso lakhona ngike ngezwa njalo likhuluma ngendaba yamagruphu ukuthi omama bayasizakala ngenxa yokuthi bona bayangena obaba bangathithwa balokudondadonda but sengike ngezwa ngama-groups achiyeneyo akhona le eZimbabwe abasiza obaba ngendaba zona kuhamba njani ke khona
ye bayabanceda labo obaba bathi buyanini
kodwaikhoengikwaziyo ukuthi
iningi labobaesifazane
bazama ukuthi babaphe i-information efunakalayo ukuthi babe nolwazi
ye isikhathi sethu sesingasavumi ngiyabonga kakhulu nkosikazi
PJ, maybe let's just acknowledge Max Manyika saying watching Washington Sibanda clear in Kempton Park, Ronald Nyamkapa in Bahrain, and Ronald Nyamkapa again in Bahrain. Mark Manyika saying good job. sao mamvura poor sound in gokwe antini kukuona ya si sound yenyu is not so good. And Elvis Bebe wajika jena watching clearly in Bulawayo, but there are few number of stoppages when downloading. Keep on keeping. Grace Nube says she's watching. Thank you to all those that were live streaming with us, and we hope that you join us again next week here on the Women's Roundtable, where we discuss issues affecting women. I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
Mina uPraxit is Jeremiah, and sithi asibeke ithuba elifanayo njalo ngeviki elizayo lapho isihluza khona indaba eziphathelane labomama izangikhathaze izandihluphe kanye lokuphumelela kwabo kunhlelo zabo ezehlukeneyo. Libe lokuthi ngobuhle.